nerakana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mara zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikumi 18 2021 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kandemi ire ndichitepenyura ndiri kumba senzire kuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Dunhu remakonde rinovharwa nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCovid-19 Ongororo ichangoburitswa neAfrobarometer yokonzera mutauro munyika Zimbabwe inotara mazuva matatu ekuchema mutungamiri weZambia wekutanga vaKenneth Kaunda Ukuo baba Emmanuel Ribeiro vachitwa gamba renyika zvichitevera kushaya kwavo nezuro. Indiwe mimwe emisoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dunhu remakonde kumashanaland west rakavharwa nezuro nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere chaCovid-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezvedanho rehurumende iri rekuvhara dunhu remakonde iro rinosanganisira guta rechinhoi mangura neLions Den mugwaro ravakanyora nezuro vaMnangagwa vakazivisa kuti vanhu makumi matatu nevasere vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nemusi wemuvhuro asi musi wechipiri vanhu zana negumi nevashanu 115 vakabatwa nechirwere ichi uye vamwe zana nevashanu vakabatwa nemusi wechitatu vaMnangagwa vakati hurumende yakaona zvakakodzera kuvhara dunhu diki remakonde vachiti vabhizinisi vave kusungirwa kushanda kubva mangwanani na 8 o'clock kusvika na 3 o'clock masikati uye vanhu vachange vasingabvumirwe kufamba pakati penguva dza 6 manheru kusvikira 6 mangwanani Motokari dzinotakura veruzhinji dzinonzi hadzifanirwe kuzara kuitira kuti pave nemukana wemita imwe chete pavanhu vanenge vari mumotokari uye dzinofanirwa kufiritwa pakupera kwerwendo rumwe chete senzira yekuuraya utachiona unokonzera chirwere cheCovid-19. Mumwe mugari wemudunhu iri vaHubert Matsi vati vanofara kuti dunhu ravo ravharwa kuitira kuti chirwere chisapararire.
Ini ndinoona danho ratogwanya rumende serakanaka sezvo tiri kunzwa kuti makesi ecovid anenge ari kuwedza munzvimbo medu matiri muno muchinoi so rumende iri kuedzaedza kuzama kuti covid isapararira nzvimbo ino yedu yemakonda
Asi mumwe mudzimai anotengesa hembe ada kuzivikanwa samuzvare Diana ati kunyange hazvo danho iri rakanaka vanhu vanoda kudya uye vamwe vabereki vanoda kubhadhara mari dzemadzamanishoni idzo dziri kudiwa kupera kwesondo rinouya
vanogona kuronge zvakanaka sazvo kufara ndito vafara nekuti vanhu vari kufa and staff vanhu vari kubata covid and everything and zvii zvakanaka because vari kuroiriwei kudzivirira kuti zvisarambe chispread and everything but at the other end futi vanhu vanorarama nei because nyange kuti kanditafara taenda kumba noda kuti vanhu vakufa necovid Are we going to survive? Registration in case of same form for my illegal people should register. Interrupt your marriage register. My parents they have to work and then they are forced to end up. Education has been affected. Kurara Machego Chaikum is because the one vanada register, vanada kujka, vamanu vanu renta razimbaza of the week, but they have to pay my rents. For a business, show to not zoka in a berika my rents.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati zviri kuita hurumende zvakanaka kuvhara dunhu rinenge raita dambudziko kwete kuvhara nyika yose
Sekutaura kwatakaita kare isu seMDC Alliance tinowirira nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown saka matargeted lockdowns tinowirira navo
Sondo rapera urumende yaka varadunu rekariba ne karoi ichiti karoi iyo ine makamba ni gumi alikutenga fojga yave kuwanda vano avu varikubwa kunzimbo zirikure uye kariba sezo iripa mgano ne Zambia ukukunonzi chigureche COVID-19 chanisa zikuru. Ndaka mira Studio 7 Muchinoi ndini Nunurai Jena.
Bazire utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe kana kuti 7 vakafane COVID-19 vamwe mazana matatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 371 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwando hwevanhu vafa nyika yose wasvika pachiuru nemazana matanhatu ane makumi mana nevanomwe kana kuti 1647. Uwando hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva zvachatanga wakashika upa zvuru makumi mana nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 40,927. Kushika upa rizvino vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvisere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevatatu vabayiwa nhomba yekutanga nyika yose kuchitiwa vamwe zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvinomwe zvine zana nemakumi matatu nevana kana kuti 427,134 vachibayiwawo nhomba yepiri. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Asi nyanzvi yezveutano vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti kukwira kwehuwando hwevanhu vave kubatwa pamwe nekufa necovid-19 kwakakonzerwa nekuti veruzhinji vanenge vakanga vaita kakuvarayirwa izvo zvakabvumidza denda iri kupinda zvakare mavari. Varusike vanoti panofanirwa kutosimbisiswa nyaya dzechenjedzo kuitira kudzivirira kupararira zvakare kwedenda iri ketatu kana kuti third wave.
Ndingati isu vamwe hatisi kunyanya kushamisika hedu nekuda kwekuti chamupupuri chiri kuitika checovid ichi hachisi kuitika muno muZimbabwe chete. Kana kutarisa nyika dzese dzakatitenderedza panongori nedambudziko rehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Tichionawo zvekare kuti mudunhu redu rekuno kuAfrica nyika zhinji dzapindawo zvekare munguva yechando yewinta iya. Touyawo zvekare tiri kusangana nedambudziko rekushomekwa kwenhomba yecovid-19 inobatsirawo zvekare kuderedza dambudziko rehuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa.
Chii chikuru chingadai chiri kukonzeresa kukwira kwehuwandu hwamuri kutaura ihwohwo?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti veruzhinji mudunhu redu iroriri vanga vave nekuvarayirwa kwakanyanyisa kubva zvatanga urongwa hwekubayiwa vanhu nhomba. Mukuvarayirwa ikoko veruzhinji vanga vasisatombotevedzeri maguidelines aya anenge achitarirwa neWHO, kungave kuri kupfekwa kwemamaski, magungano, kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro. Saka isu hatisi kunyanyoshamisika, dunhu redu ratopindana neyatinoti third wave. Asi third wave iyi iri kuya ine ukasha nekuda kwekuti iri kuya ine mavarienti. Varienti rekuindia rinotapurirana zviri nyore nevarienti rekusouth africa rine ukashawo zvakare. Saka ndo dambudziko ratasangana naro.
Ringagadziriswa sei dambudziko iri varusike?
Rinotoda chenjedzo yakanyanyisa kune mumwe nemumwe nekuda kwekuti iye zvinezvi tototi nyika yose yava hotspot. Hakusisina zvekutarisa kuti rekukwekwe kana kuti rekukariba, nyika yose yakutoda kuti mumwe nemumwe anga achita chenjedzo iri pamusorosoro. Toona kuti tobatsirana sei kudzivirira dambudziko ratasangana naro pari zvinezvi.
Dzidziso iri kupiwa varusike idzidziso yakadii yamunotarisira kuti inge ine udzamu hwekuti vanhu vainzwisise?
Dzidziso inenge ine udzamu idzidziso inenge ichibva kuvashandi vezveutano. Ndo yavanoti dzidziso inenge iri credible, dzidziso inenge ine chokwadi chakanyanya. Tenge tingatarisire kuti veruzhinji vawane dzidziso yavo kubva kumashamwari avo, sezvo pane njodzi yekuti vamwe vanokupedzisira vakuwedzera sauti netumwewo tumwe tokuti munguva chokwadi chaicho chinopedzisira chaakurasika.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare neStudio 7. Ongororo ichangoburitswa neAfrobarometer inoratidza kuti Zanu PF inokunda zvishoma MDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika kana ikaitwa mangwana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo iyi yakaratidza kuti zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvinovhotera ZANU PF uye zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana zvichivhotera MDC Alliance. Vanhu zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana vakaramba kutaura kuti vanovhotera bato ripi kana kuti vakati havazivi kuti vachavhotera bato ripi. Vanhu zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana vanoti vakarerekera kuZANU PF uye zvikamu makumi maviri kubva muzana zvakati zviri pedyo ne MDC Alliance. Mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nezvakabuda mutsvakurudzo dzeAfrobarometer nekuti ndozvavanogaroudza vanhu nguva dzose.
Zvapachena mazvudzwa kwete neshamwari dzedu pati kunyange navo vasingatifariri kuti aiwa musangano uyu wakarongeka uye uchakunda musarudzo dzikaitwa anytime. Izvi zvinonyanya kubva pakuti mutungamiriri wedu wenyika vamunangagwa nehurumende yavo yesecond dispensation hurumende yeZANU PF vazadzikisa nokuita zvido zvatakatsikidzana nevanhu zvatakatidzirana muna 2018 manifesto yeri kuti izvi ndizvo tichaita.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shatwayo vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo dzinoitwa kuti dzibatsire mukufambiswa kwebasa uye dzapabato ravo maonero arinoitwa nevamwe. Vatiwo ongororo iyoyi yakaratidza kuti vanhu havasi kufara nehurumende yeZANU PF ndosaka zvakakosha kuti vanhu vabatane musarudzo dzinotevera.
Saka tinoona tsvakurudzo iyi yakaitwa nevakaita tsvakurudzo iyi yeAfrobarometer kuti aiwazve inoita kuti vana veZimbabwe vabatane pamwe chete vaone vane muono umwe chete kuti aiwa ngatibatane tigadzise nyika yedu zvinhu zviri fambe zvakanaka tinyatsoshanda nesimba kuti aiwa pari kuuya maelections ari kuyawo aiwa tivakwapaidze tive tichiwana victory yepamusoro kukunda kunotyisa kune mutsindo.
Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati vanga vasati vaona gwaro reAfrobarometer asi vakati vanokoshesa tsvakurudzo dzakadai. Tsvakurudzo iyi yakaburisawo kuti vakawanda munyika vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye vanoti nyika iri kuenda kumawere sezvo hurumende isina zvairi kuita kuti vanhu vawane mabasa. Zvikamu makumi matanhatu nezvinomwe kubva muzana zvevanhu zvinoti nyika iri kuenda kumawere uye zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana zvinoti upfumi hauna kumira zvakanaka. Zvikamu makumi mapfumbamwe nechimwe kubva muzana zvinoti hurumende haina zvairi kuita kupa vanhu mabasa uye zvikamu makumi manomwe nezvisere zvinotiwo hapana zviri kuitwa nehurumende kuti mitengo yezvinhu isarambe ichikwira. Asi vamwe vanotiwo hurumende iri kutora matanho akanaka chose kuti munyika mugare muine runyararo. Tsvakurudzo iyi inotiwo veruzhinji havavimbi nemutungamiri wenyika nhengo dzeparamende kana mapurisa uye vanovimba nemasangano anoshanda akazvimirira. Mukuru wemedia center vaErnest Mzengi vati havabvumirani nemaonero eAfrobarometer panyaya dzematongerwo enyika vachiti vanoshamiswa kuti vanhu vangavhotere ZANU PF sei ivo vasingavimbe nehurumende yebato iri.
Patsvakurudzo dzakadaivo hamungati dzakaperera dzose, dzimwe dzinenge dzina atingati mainternal contradiction sezvandataura apa kuti vanhu havavimbi nehurumende asi vanoti vanoivhotera. Ii ndondo zviri kubudiswa umu. Saka ipapo pane mainternal contradiction zvogona kureva kuti vanhu kana kuti yetingati population yakashandiswa inogona kuva iri population iri concentrated kuvanhu vanofarira ZANU PF. Ndo zvimwe zvinogona kuitika.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaONG wayo vati vanobvumirana nemaonero eAfrobarometer kunyange hazvo vakawanda vachiti vakarasikirwa nemabasa kana nezvimwe zvavaiita kuti vawane raramo nekuda kweCOVID-19. Vakawanda vanoti hurumende iri kuita zvakanaka mukubata kwairi kuita denda reCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
ZBC inotifata mukuru weRoman Catholic Church Baba Emmanuel Ribeiro avakashaya nezuro vapiwa riremekedzo rwegamba nehurumende. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyorawo patwitter yavo vachiti Baba Ribeiro igamba renyika. mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vakurudzira vose vedzisvondo kuti varangarire baba Ribeiro. Father Ribeiro vakafa vave nemakore makumi masere nematanhatu uye vaizivikanwa zvakanyanya munyaya dzekuyamura vanotambura, kunyora mimhanzi yechitendero pamwe nekunyora mabhuku. Father Ribeiro vakaberekerwa kuchivhu mugore ra1935 uye vakadzidza pakutama mission ndokunodzidzira kuve mudzidzisi paGweru Teachers College. Vakazoenda kunodzidzira basa reufundisi pachishawasha ndokuzoenda kuAmerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusoro-soro paBloomington College of Music. Zimbabwe yabatana neZambia mukuchema mutungamiri wekutanga wenyika iyi vaKenneth Kaunda avakashaya nezuro vano vachiremekedza mabasa akaitwa nemufi achiri mupenyu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatara mazuva matatu ekuchema vakaunda vakatiwo mireza yenyika ichange yakadzikiswa munguva yekuchema vakaunda. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mushandi mukuru mubazi rezvekufambisa kwemashoko muZANPF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kurwadziwa zvikuru nekushaika kwavakaunda, avo vavati vakabatsira zvikuru bato ravo nemauto eZANLA munguva yehondo yechimurenga.
Mutungamiri wenyika vaMnangagwa vapa mashoko avo ekuchema nemhuri yekuZambia uye nemutuno nevatungamiri vayo nokushayikirwa kwayaitwa navaKenneth Kaunda. Akazvipira kupa nyika yake Zambia ibatsire kusununguka kwenyika yeZimbabwe nokubatsira varwi vorusununguko vose kubva kuZipline Zanila. Vakaunda did everything that was possible under the sun. Nyika yedu yachive independent nokushaikirwa kwavaita kudai tinonzwa kurwadziwa uye tinoti kumbuye kuZambia. Tiri kuchema pamwe nemi.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri wesangano reZipra Veterans Association rebato reZapu retired Colonel Bester Magwizi, avo vati vakaunda pamwe nevamwe vakuru venyika dzemuAfrica vakabatsira bato ravo kuronga hondo nekurwisa utongi hweRhodesia nekuvapa makamba ekushandira munyika yavo.
Tino urombo hukuru nekurasikirwa nababa Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda ma frontline states akabatsira kusunungura mhiri yeSouthern Africa yese zvayo vachichengeta vanhu vekuAngola, vekuNamibia, vekuMozambique, vekuSouth Africa nesu vemuno muZimbabwe pamwe chete tiri maliberation movement airwira rusununguko rwenyika dzedu dzakasiyana-siyana.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa varatidza kusuwa vachitumira mashoko avo enyaradzo kumhuri yekwaKaunda nenyika yeZambia vachiti munhu wese muAfrica arasikirwa nababa vedunhu reAfrica. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Twachayo vati kunze kwekubetsera dzimwe nyika kuwana kuzvitonga vakaunda vairemekedza utongi hwejekerere sezvo vakabvuma kusiya chigaro mushure mekukundwa musarudzo muna 1991 navaFredrick Chiluva vaimirira bato rinopikisa.
Kufa kwava Kenneth Kaunda anova mutungamiri wekutanga wenyika yeThe Republic of Zambia kwatibata zvakanyanya semusangano weMDC Alliance. Chimwe chatinotenda futi vakaunda ndechekuti muna 1991 pavakaitwa maelections havana kurambira pachigaro sezvo zvatinoona zvichiitika kune dzimwe nyika, sezvo zvatinoona zvichiitika even kuno kuZimbabwe kuti kana mumwe munhu achinge akundwa anobva arambira pachigaro kuti aiwa ndini ndakasikirwa pano handibvi. Saka tinoda kutenda vakaunda nebasa ravakabata kuti Africa iwane rusununguko, kuti mwana weAfrica azive chinonzi kutungamirira kuzvitonga kuzere.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Deswe Mugodzwa, avo vanodzidzisa paGreat Zimbabwe University vati basa rakaitwa navakaunda rinokosheswa munhoroondo yezvidzidzo zvekurwisa kupamba kwedunhu reAfrica.
Vakaunda nevamwe vavo veFrontline States ndoo mapresidendi akabatsira zvikuru muhondo dzerusununguko dzemuno muSouthern Africa. Vakabatsira nyika yakaita seSouth Africa neNamibia kuti dziwane rusununguko. Varume ava vakashanda zvikuru panyaya yanga yakaoma yecolonialism. Tinoona kuti tarasikirwa negamba, tine urombo zvikuru.
Asi vaimbove nhengo huru yeZANPF nedare rechimurenga kuZANLA munguva yehondo uye vakagara navakaunda kuZambia varugare gumbo vati kunyange hazvo vakaunda vakabatsira Zimbabwe kurisa vadzvanyiriri vechichena dzimwe nguva vakaunda vaivhiringa urongwa weZANPF muZambia. Azwa gumbo wana kunyato udaku buda pache na kutisicha yezo zaimbo itu wana wakaunda. Wakaunda wakashaya ni Zuro Mulusaka kuzambia, wawe ni makore makumi mapamu mwene mando umwe kubere kwa. Wakaita mtunga miru we Zambia ukutanga mna 1964, wakazo vizwa pachikara mna 1991 na wachiluba. Taka mira studio 7 umasuingo, 10 Godfrey Mtimba.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Zero zveZimbabwe zviri muAmerica zvabatana nhasi nevana venyika iyi mukucherechedza pamwe nekupemberera zororo idzva reJuneteenth, iro rinocherechedza kupedzwa kweuranda munyika iyi kwakaitwa musi waChikumi 19, 1865 muGalveston mudunhu reTexas. Izvi zvaitevera mutemo wakanga wadzikwa nevaive mutungamiri weAmerica nguvayo vaAbraham Lincoln muna 1863 vekuti varanda vose varegererwe kana kuti Emancipation Proclamation. Mhemberero idzi dzinotevera kusainwa kuve mutemo nezuro kwezororo reJuneteenth, National Independence Day, nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden, chiitiko chavakatsanangura seruremekedzo rwakakoshesesa munhoroondo yeutungamiri hwavo. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Isaac Mwase, vari mudunhu reBaltimore muMaryland, vanoti zuva iri rakakosha zvikuru kunyanya kumhuri yevatema vakatorwa kubva kuAfrica senhapwa vachinogariswa muAmerica. Mufundisi Mwase vanoti kunyanga hazvo zvakatora makore anodarika zana nemakumi mashanu zuva iri risati racherechedzwa, zvakaitwa navaBiden zvinofanirwa kupembedzwa nevose vanofarira rusununguko pasi rose. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yavaita neStudio 7.
Ah, vese vese vanofarira rusununguko pasi rose vanofanira kupururudza. Muri yeAfrica yakaunzwa kuno pautapwa ichatopemberera zvakanyanyisa zvine musindo. Nekuti Juneteenth inguva yanga ichicherechedzwa nevazukuru vedu vana veAfrica vakapambwa vakauya muno muAmerica, kuti nyika yose yeAmerica icherechedze rusununguko urwu chinhu chakanaka chose.
Tichiona makore avepo nyaya yekupambwa kwevanhu yapera kana slavery yapera, kwozoita zoro rekucherechedza zuva iri nhasi, zvanga zvisina kunge zvanonokwa here izvi, Reverend Wasi?
Chinhu chanchifanwe chakaitwa kare kare, asi sezvo munongoziva kushanduka kwenyika ino, zvinhu zvinotora nguva kuti zvive zvinogadziriswa. Vanga vakapambwa vanga vari kuGalveston havana kukwanisa kuziva kuti vasununguka kwenguva yakareba, vakatozogamuchira shoko June 19. Vamwe vasununguka kare. Saka kuti nyika ino zvino ichicherechedza rusununguko chinhu chinokurudzira vose vari mukurwisa kuti pave nerusununguko rwakazara kuvanhu vose.
Takanzwa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden mushure mekusaina zuva iri kuti rive mutemo vachiti chiitiko chichange chiri munhoroondo upenyu hwavo yakakosha zvakanyanya munhoroondo yekuve mutungamiri weAmerica, kana kuti one of the greatest honors of his presidents. Zvii zvamungataura?
Ari kuziva kukosha kwenguva iyoyi, nokuti ranga rirai nguva yakapedzisira kuti pave panogadziriswa holiday yenational holiday 1983 pavakaita Martin Luther King Jr. National Holiday. Pazvakaitwa izvozvo pamwe pane makakatwanwa, zvino almost 40 years later pakuitwa National Holiday yeJuneteenth. Chinhu chakakura vaBideni vari kureva, saka vachiti vacharangariwa zvakanaka pakuita kuti pave National Holiday yeJuneteenth.
Chizvarwa cheZimbabwe, mufundisi Isaac Mwase, vari parunhare kuBaltimore mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri. vanoita zvidzidzo zveurayiridzi paMorgan Stanley College vadzingwa pachikoro chinhasi mushure mekutadza kubhadhara mari yechikoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zve paMorgan Stanley vanodarika mazana matatu vanonzi vadzingwa mushure mekutadza kubhadhara kwavari kuita mari inoita zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe zvemadhora ari maRTGS zvaita kuti vaswere vari kunze kwechikoro. Mumwe ari kudzidzira kuita murayiridzi pachikoro apa muzvare mazvitaishe Tembo vati vaswera vari panze vasingadzidze zvitevera kudzingwa kwavaita.
Tiri kudzingirwa school fees inovye 29,100, of which principal vanga vakati vachauya kuzotaurirana nesu kuti votiudza percentage yatinofanira kuti tibhadhare for the meantime kuti tiwane access yekupinda muchikoro. Saka nhasi vazongoti varira gedhi vachiti tinofanira kunga vakatopedza 75% yefees. Vanhu vakangoungana pachikoro, of which nenyaya futi yecovid vanhu vakangoungana because varoda kuona principal wacho ari kunzi hatoripo.
Mumwe mudzidzi aramba kutaura zita rake audzawo Studio 7 kuti havachazive pekubata sezvo vasina mari iri kudiwa nevakuru vechikoro.
Ndivakati vachaona kuti tobhadhara 75% here kana kuti toona kuti inofanira kunge iri percentage ipi inenge yaita sei inenge yabhadharwa. Saka apa vangotuma admin kuti asina kubhadhara 75% haasi kupinda chii mugedhi, of which mastudents akawanda haana kana kutombobhadhara mariyo because vazhinji avo vamwe vacho vasati vatotora mari zaudzi ekutp nenyaya yekuti havanga vasina kutobhadhara mari dzetp. Saka izvezvi so 29,000 iyoyo iri kutonetsa kuita sei iri kutonetsa kuwana.
Mutungamiri wesangano reCouncil of Student Teachers vaWalter Muzamani vati kuungana kwaswera kwakaita vadzidzi panze pechikoro kwakonzerwa kuti mirayo yakatarwa nehurumende yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 isatevedzerwe.
Kutoshamisika kuti zviri kubva kunani. Principal wacho havabatika, hatina namba dzavo, hatizivi totaura navo sei. Maautorities acho varingoti atumwawo navo. Zvinhu zvacho hazvichazonzwisika kuti totangira papi. Ende yekuvharirana panze pechikoro hainatsobuda nenguva yatiri yecovid.
Mukuru wechikoro cheMorgan Stanley vatondera James Zenda vaudza Studio 7 parunhare kuti vari pazororo vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Vakati titaure nemutevedzeri wavo avo vanzi vanonzi Mike Seke, asi Mike Seke vati vanga vachiri mumusangano nevatungamiri vevadzidzi pachikoro apa patavabata parunhare kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Munyori mubazi rezvedzidzo yepamusorosoro vafanira tagwira vatiwo titaure negurukota rezvedzidzo yepamusorosoro vaAmon Murwira avo vativo vari kudawo kutanga vaferefeta zviri kuitika pachikoro cheMorgan Stanley vasati vatipa divi ravo sehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mabasa akaitwa naFather Emmanuel Ribeiro pamwe nemutungamiri weZambia wekutanga vaKenneth Kaunda avakashaya nezuro. Tichatarisawo dambudziko reCovid-19 rakatarisana nenyika. Sezvo nguva yedu yapera, rakaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Dunhu reMakonde kuMashonaland West rinovharwa nekuda kweuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa neCovid-19. Ongororo ichangoburitswa neAfrobarometer yokonzera mutauro munyika. Zimbabwe inotara mazuva matatu ekuchema mutungamiri weZambia wekutanga vaKenneth Kaunda uko baba Emmanuel Ribeiro vachitwa gamba renyika zvichitevera kushaya kwavo nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuhlangula 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayizikhombisa babule ngumkhuhlane weCOVID-19 kweZimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakwele Zambia uKenneth Kaunda.
Ube ngumuntu ohloniphekayo ke nxa sikhangela i-history yethu ikakhulu uluhlu lwemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izitra.
Uphenyo olusanda kuthulwa i-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla leZANU-PF kungenziwa ukhetho kusasa.
La ma-findings anobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma-opposition parties akuleli.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obubheka izolo usenikwe isiqoqo seqawa lesizwe.
Thina njengamakatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abayizikhombisa babulwe ngumkhuhlane weCOVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Kwathi bafika phose amakhulu amane bahlolwe batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lolu luthi kukhanya usumemetheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Lubika ukuthi abantu abafika phose inkulungwane ezimbili 1647 sebabulawa umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Asebathapha igcwane le-COVID-19 eZimbabwe bazinkulungwane ezidlula kancane ezingamajumi amane 40,927. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 177 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abayizigidi phose ezine 3.8 million. Asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo bafika amabhiliyoni amabili lengxenye 2.5 billion. Ilizwe leZimbabwe lithi kuza kuba lensuku ezintathu zokukhalela ilizwe leZambia lomdeni kamuyi uKenneth Kaunda wayengumongameli wakwele Zambia. UZulu uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze kube lenkululeko kwele Zimbabwe. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe liza kwehlisa amaflegi okwensuku ezintathu kusenzelwa ukuhlonipha imisebenzi kamuyi uKaunda owabusa ilizwe leZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiya kumnyaka ka-1991. Abantu bathi kuhle kakhulu okwenziwe nguhulumende ngoba uKaunda wasebenza kakhulu ukuze ilizwe leZimbabwe libe lozibuse. Wavumela ukucela lezaphu elen African National Congress, Southwestern African People's Organization lamanye ukuba asebenzise ilizwe lakhe ngesikhathi abensundu belisana labamhlophe eZimbabwe, South Africa leNamibia. Abalwa impi yenkululeko bathi bayathakazelela kakhulu okwenziwa uKaunda. Ukhokela inhlanganiso yeZipra Veterans Association uMnumzana Petros Banda uthi eleZimbabwe kumele lihloniphe imisebenzi kamuyi.
Silusizi ngemfaka babo uDr. Kenneth Kaunda. Thina njenge ngamaZipra abantwana bezaphu siyazi ukuthi uKenneth Kaunda waba umngane wezaphu impi yaze yaphela. Ubungane bakhe benza ukuthi iZambia ibe yiyo egcina abalweli benkululeko beZipra. Izinkulumo eziningi zokuqeda impi yeZimbabwe.
UMnumzana iPitile Maphosa ukubandla lezaphu uthi uKaunda wanceda amazwe amaningi ukuba abe lozibuse.
Namhlanje silokudana okukhulu kulandela ukutshona kukababa uKaunda. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda wasacrifice kakhulu emzameni yokudinga inkululeko yamanye amazwe aseSouthern Africa. Ubaba uKaunda wavula amasango eZambia, evulela ama-liberation movements abuye aqhamuka eSouthern Africa, wabanikeza yonke i-support ababeyidinga ngaleso sikhathi.
Amazwe abalisa leBotswana leNamibia asebeke amalanga angamashumi amabili lanye awesililo sikaKaunda. Uthi le South Africa selazi ukuba sizamhlonipha ngezinye indlela. Umnumzana Petnico Pepe owala impi enkulunleko uncoma kakhulu imisebenzi kaKhawunda.
UKhawunda ube ngumkhokheli ohloniphekayo nxa sikhangela ke iLiberation Struggle yeZimbabwe. Ube ngumuntu ohloniphekayo ke nxa sikhangela ihistory yethu ikakhulu uluhlu lweMandebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izipra leZaphu. Njalo uKhawunda ngumuntu ohloniphekayo ngoba uthe eseluze ama-election opposition kazange yala lesikhundleni watshengisa abanye bonke ke e-Africa ukuthi hayi lanxa ubusuhlale isikhathi esinganani sokumnandi ukubusa uyachiya lapho abantu asebekhethe khona.
Umnumzana Saul Danisibanda laye uthi uKhawunda wasebenza kakhulu ukuze leZimbabwe lithole uzibuseni.
Wayeyindoda emadodeni izipra kungasuKhawunda yayifandeke ichabaliso nyerere ngoba uyakhumbula ngesikhathi sezipha isikhathi sezipha lesanisathi isikhathi sokuthi izipha iphele wonke umuntu wayesele wayezafana kuchayisogan sezanu emazambiko kuphele khonapho ku-izaphu iphele kwapho lezipha iphele khonapho. So uKhawunda ngobunzima ngoba onyerere basebethe khona eZambia kungabe kusaphinde kulwelwe ingathi ngabe eyu onyerere nekampani sonke umuntu olesikhathi fane eMozambique indlela yokubulala izaphu kodwa sebephendukile sokuliwe sokubenzima ukhomanda uNikita thatha abanye babesele babuyele eZambia wavuselelwa futhi uKhawunda ukuthi izaphu wakubona uKhawunda ukuthi izaphu ifuna ukubulawa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu owahlala kakhulu enkambeni zeziphephele eZambia ngesikhathi sempi enkululeko eZimbabwe uthi uzwa ubuhlungu ngokubhubha kwaKhawunda.
Ngizwe ngokudana kakhulu ukuthi uKhawunda weZambia usebhubhile. Ngike ngahlala eZambia ngisiphepheli ngingumntwana. Umuntu wayesithi nxa ezinkambeni zezaphu izinto zingahambi kuhle kumbe ukuthi ngelinye ilanga lithi lisihlalele nje athuthe azelivingelela alibambe lonke abantwana bayithala iqabu zalizwele akhale izinyembezi kwakungu-Kenneth Khawunda.
Akwaziwa ukuba uKhawunda uzancotsha nini njalo ukuthi ubulewe yini. Ngimele iThito 7 iseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwaLebotswana uthi kuzaba lamalanga ayisikhombisa esililo sikamuyi uKenneth Khawunda. Umqondisi Dube uzadulela lolo daba.
UMasisi uthi akulahlekulanga eZambia kuphela ngokubhubha kukaKhawunda. Uthi umhlubulo wonke wangezansi kwezwekazi le-Africa ulahlekulwe ngumntwana wenhlabathi waphathiswa amazwe amaningi ukuthola uzibuse. UMasisi uthi njengenhlonipho leBotswana lizakuba lamalanga ayisikhombisa lisesilweni sikaKhawunda. Isikhulumiso umanyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana, i-Umbrella for Democratic Change, uMnumzana Moeti Mwasa uthi kabasuke bakhohlwe indima yadlalwa nguKhawunda ikakhulu ekuliseni umbuso wakwandlululo wabamhlophe.
The death of KK as Khawunda was affectionately known marks the end of an era.
Ukubhubha kukaKK njengoba uKhawunda wayesaziwa ukutsho ukuphela kwesinye isigaba. Walwa lobandlululo eZambia njalo waqhubeka walwela inkululeko yamanye amazwe afana leZimbabwe kanye leSouth Africa.
Rule in southern African countries such as Namibia, Zimbabwe and South Africa.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kweLebotswana abakhula ngesikhathi kutshisa izimpi zenkululeko emazweni amaningi ezansi yezwekazi le-Africa bathi uKhawunda waba lesandla ekuqedeni umbuso wabamhlophe obandlululo. Umnumzana Stanley Ncube uthi uKhawunda waphathisa kakhulu leumanyiseni izwekazi le-Africa.
Ngesikhathi beqalisa ukubumba i-OAU ehamba labanye uKwame Nkrumah, uJulius Nyerere, uHastings Banda labanye ababekhona ngaleso sikhathi belwela inkululeko ye-Afrika yonke jikelele. Sikhumbula kakhulu ubaba uKhawunda ngokwamukela akwenza ubaba uJoshua Nkomo leZaphu ukuthi bafake i-head office yabo eZambia betrena amasosha ethu khona ngale.
Umnumzana Sifa Sithuma uthi kuningi okungafundwa inkokheli yakhathesi kumpilo kaKhawunda.
Uyabona nje ukuthi abadala laba babelombono omude. Kathesi uyathola ukuthi ubuthungameli bakathesi khona lokhwana babekulwela yikho asebeku-embrace. They are even looking for bona laba belungu back to the system, you know. Yibo asebengama-mentors, yibo abalawula indlela izinto ezimele zenzwe ngayo okuyizinto ezazilwelwa ngabantu abanjengabo Kenneth Khawunda, abadala abanjengabo Mandela, you know, bonke bona laba bantu.
iwofisi yenhlanganiso ye-Southern African Development Community kwelobotswana ikhiphe umbiko isithi selukhotheme iqhawe laphathisa kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso le. UKaunda wayelesandla esikhulu ekubunjweni njalo kwenye inhlanganiso eyayilwisana lobandlululo ye-Frontline States ngomnyaka 1975 kanye le-Organization of African Union kumbe i-OAU. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwelobotswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso yeAfro Barometer iveza ukuba ibandla leZANU-PF lilapho kunqoba kungezwa ukhetho kusasa. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uphenyo lolu olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 33% bangavotela ibandla leZANU-PF nxa kungenziwa ukhetho kusasa. Inhlanganiso le ithi abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% balakho ukuvotela ibandla leMDC Alliance. Bakhona njalo abangafisanga ukuchaza ukuba bangavotela bani. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi abantu sokumele bayehlolwa ingqondo uma limpumela iqotho.
Ngayimbone iphumele eMass Public Opinion Institute iqiniso kuyabe kusitsho ukuthi kudinga odokotela bengqondo. IZANU-PF ingawuzuza kanjani umvuzo wesupport eningi ngokwedlula wonke amaqembu? Yona idilizilizwa kula zikolwa, kula zibhedlela, kula mgwaqo, kula msebenzi, kula lutho. Lokhu kuyethusa kakhulu ukuthi kube nabantu abacabanga kanjalo. Kanti ke okududuzayo ukuthi kulabanye abantu abangazange batsho ukuthi bona basekela luphi uhlangothi.
UNkosikazi Khora Ndebele uthi impumela yophenyo lolu ilobuqiniso obubuhlungu njalo iyinkombandlela yokuqondisa lapho abalahleka khona.
La mafundisi anobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma opposition parties elo kodwa mina ngange wakhangele akufuzanga ukubana abazise ubuhlungu, afuze ukube yiwona abanika inkombandlela yokubana benze njani ndawo balungiselele ukubana batshintshe la ama statistics.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi kulusizi okwethulwe iAfro Barometer.
Abantu abaningi bakhanya amabandla ayi-2 iZANU le DC Alliance abalandeli ZANU ngabafuna ukudla, abalandeli Alliance ngabafuna ukhiphi ZANU bacacile labo. Kulusizi ukubana kule bandla uhulumende alincedise ngamandla iMDCT elabameli eParliamente. Bajikhanya abantu ngesizathu sokuthi bayibona ngani i-extension kahulumende balutshwane abazimisele ukuzisondeza duzane layo.
Sixoxa njalo lo Nkosikazi Abigail Mupambi ethi limpumela lobuqotho.
MDC ayikho ready for governance or ayikho ready ukuthi bathathe umbuso. So iZANU-PF has been made ready for an election by divided kumbe sithi opposition engenafocus ukwakathesi. Bengananzelela abantu abaningi sebekhuluma ngokuthi bona sebefuna ukujoyina iZANU-PF. Abanye sibabonile bejoyina iZANU-PF, ayisikho ukuthi abantu bayithanda kakhulu iZANU-PF but abantu ngabasela intethwa i-option.
Uphenyo lolu luveza njalo ukuba abantu bathakazelela indlela uhulumende wakwele Zimbabwe ovimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Zimbabwe usenike umoyo umfundisi Emmanuel Ribeiro isicoco seqhawe lesizwe. Uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko lwethule lokhu enkundleni yokuxhumana eyeTwitter. UZulu eZimbabwe uthi ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukafather Ribeiro. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezizalwane zeZimbabwe bayakhala ngokutshona kukaFather Ribeiro obhubhele esibhedlela seSt Annes eHarare. Bathi minengi imisebenzi kaRibeiro emenza abe ngumuntu wabantu, igoqela ukulwela amalungelo kaZulu, ukuphathisa abantu ngesikhathi sempi yenkululeko, ukuloba ingwalo lengoma yelizwe iNational Anthem lokunye. Omunye wabancoma imisebenzi yakhe yintathele zindaba uThafazo waChigandiwa.
Thina njengamaKatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili. Kube ngumuntu okade eziphethe kahle njalo okade ehambisa ilizwi lenkosi ebantwini bonke. Siyabona ukuthi ulesandla ekuthuthukeni kweZimbabwe.
Omunye njalo ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
UFather Ribeiro mina ngimazi personally ngoba ngeke ngaba lesikhathi ngixoxa laye. Ukuxoxa kwami laye kwakusemtshadweni, yena enguye owayeshadisa abantu. Mina ngazikhethwa ukuthi ngigojise laye, ngasengigojisa laye. Hhawu, kwesikhathi esibili sixoxa sibili sonke, engumuntu okhululekileyo, wayengathi ungumuntu ohlala ekubona. Isikhathi soniso ngixoxa laye kwaba khona ukuthi kukhona ngase ngiba ngumuntu othi engahlangana laye wayengazi, njalo ebe lesikhathi lami sokuthi ngikhulume laye.
UDube uthi uFather Ribeiro wayethanda abantu.
Wayengumuntu olula ukuthi wena unxa ufuna ukukhuluma ulutho laye, wayekunika isikhathi sokuthi ukhulume laye. Njalo engumuntu lwana owayezama sibili ukuthi akuncede kwizinto ayebefuna ukuthi uncede ngazo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa uvumelana lemicabango kaDube.
Ondabaningi bangena kupolitics bengabafundisi, kodwa amakhiwa ikakhulu amakatoliki yibo abamisa kakhulu ngoba izikolo zabo zazivula abantu ingqondo. Singakhangela omgabe bafundiswa ngamakatoliki, yikho ke babevula ingqondo abantu.
UNtungakwa ugcizelela esithi wayengafani labanye abakhokhela ezokholo lwesiKristu.
Kodwa singakhangela iZimbabwe yanamhlanje, kungaba nzima nenyana ukuthi ichurch ingene ekwakheni isizwe ngenxa yani. Sile Zimbabwe Council of Churches, le Council of Churches Business and Conferences, into ezinjalo. Kodwa ke abantu laba kabamanyani, okwakathesa abantu abakengani bayakhuluma. Singakhangela ngesikhathi seGugurawundi, iCommission, iCatholic Commission for Justice and Peace, yiyo eyazama ukuletha udaba lolo. So okwakathesi ukubona kwami kunzima ukuthi abemachurchi bangene kwezombusazi, ngayikho platform elabantu abaloke bebambele njengakudala.
Akwaziwa ukuba uFather Ribeiro uzancwatshwa nini. Wavikela ukuba umnumzana Emerson Mnangagwa engalengiswa kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokubhomba esilindweni sesitimela eFort Victoria. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ulayito kunamhla sixoxa ngemisebenzi kamuyi uKenneth Kaunda lokunye okwenzakala eZimbabwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elimeni kanamhla linanze ilanga lokugqitshwa kokugqilazwa kwabansundu kulelo lizwe, kulandela ukusayinwa ngumongameli Joe Biden izolo komthetho ovumela ukuthi leli langa libe likhefu. Ukumiswa ukuthi abansundu bebe izigqili kwamenyezelwa ngokusemthethweni mhlaka 9 kuNhlangula ngomnyaka ka-1865, kulandelwa isinqumo sikamongameli Abraham Lincoln ese-Emancipation Proclamation ngonyaka ka-1863. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika.
Kuhle ukuthi njengoba kulilanga lokuthi kwakuqiniswa, lilanga lokuqinisa ubugqili lobo babukhona e-America, abantu bebanjwa izibhalo bephathwa njengenyamazana. Ngibona ngathi mina kulungile kakhulu ukuthi kunanzwe khonoko. Angithi xa kusiya phambili sekuzaba yilanga lapho abangatshengisela khona lapho ababe izigqili, babe lembuthano, babe lesikhathi sokuphumula. Bezokusizela labo ababe babambile bebenza labo baphumule, bame kusebenza bathakazelele lelo langa ukuthi asake sakholisa. Wakhangela kwalwiwa ukuze lelanga libe khona, kwaba lempi kwalahleka amadoda amaningi empini, abanye besala besithi kungabi khona lokho, asihlale sibambile kuphela. Laba bantu abanye besithi hayi, asiloluntu lolo kwakuyekelwe kukhululwe laba bantu. Kwaba njalo, kwabanye kwaba buhlungu ngoba ngathi balayitshwa, abanye bathuthwa bayafakwa ema islands khona, labanye babiselwe Liberia ngemkhumbi. Kulilanga eliqakathekileyo mna ngokubona kwami.
Bengabe bemelele yini ukuthi ube likhefu kusukela ngomnyaka ozayo, kumbe lakho bekulungele ukuthi abantu behle betshelwe ngesiphangiphangi ukuthi kuvalwe ama-ofisi kahulumente?
Hhayi, ukuthi kube isiphangiphangi kuyazwakala, kungenzakala ukuthi abanye babe bevulile lamhla. Kodwa-ke angithi nxa sekungumthetho kuyabe kusitsho ukuthi kusiya phambili eminyakeni ezayo phambili, njalo lamalanga anto ayedlula bekumele ukuthi kube ngomgqibelo bakubuyisele emuva namhla. Kutsho ukuthi next year kuyabe kuyisonto, kuya kuhamba kube ngumvulo, kube ngolwesithathu, ngolwesibili, ngolwesithathu. Kuzabe sekuyiholiday, bazavala, abavule abavulileyo namhla. Kodwa-ke i-signature ka-president ingenile phezu komthetho wokuthi leli langa lizaba yiholiday.
Lo umnumzana Rafael Mtombeni, isalwane seZimbabwe esihlala kule Melika. Ubekhupha econgweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Abake bathunjwa kwele Nigeria bathi akumelanga uhulumende avimbe ukuba abathumbayo bahlawule imali ngoba balakho ukubulala abathunjiweyo. Lokhu kwethulwe yinkampani yezindaba eReuters. Wezemidlalo uZenzo Moyo wayengumgadli weqembu lenguqu eleHighlanders Football Club kanye leqembu elimela ilizwe leZimbabwe elama-Warriors, uthi akusizi ukuthi umuntu abokwe esefile yena engazange athole usizo ngesikhathi ephathekile. Intuchile izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umoya ukhulumela amazwi ngemva kokudlula emhlabeni kamqeqetshi womdlalo wenqindi uPhilip Stryker Ndlovu, yena obe lomkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe-prostate cancer.
Kumele umuntu asimele ama-roses yakhe while still alive, singagijimeli ukuthi kwenzakale umonakalo sibe sesireacta khonaphana ekuqalisa ukugula. Ngathi wasahlangana sonke sabona ukuthi singancediswa njani umdala, ngoba kathesi ukuthi sibe sesidize legend, is a hero, eselele kuyabe ngasancedi. Kumele sihlangane nini umuntu ephila sibone sicelebrate nini siphila saphile empileni.
Umoyo Mangibo ngumakhelwane bakamuyi, njalo uthi uNdlovu udlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe. Intatheli zindaba ezemidlalo esebenzela iphephandaba le-Chronicle uRicky Zililo ulobe kakhulu esazisa uZulu ngokugula kukaNdlovu, njalo laye uveze ukudana ukuba umuyi akazange athole usizo olwaneleyo.
Unyaka ophelileyo ngo-April ngambhalela indaba lapha esitsho khona ukuthi udinga imali engaba yi-$3,000 ukuze ahambe ayosizwa enze i-procedure okuthiwa yi-transurethral resection of the prostate. Wesileke ukuthi ayithole leyo mali kathesi ngo-2021 ngiye ngayakhuluma laye ngaqala futhi phansi, watsho khona ukuthi hayi usefuna i-$1,000 e-permanent cartet, ayitholakalanga leyo mali. Kodwa ngakhangela imisebenzi yakhe ayenzayo la ngendlela abhubhe esekusiso umomo wakhona, akufanani lalokhu akwenzela umphakathi.
U-Stryker uqeqetshe ingqungquthela zomdlalo wenguqu eziphakamise izicoco kwele Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Africa ezibalisa uChamsa Ngcadube, u-Elvis Moyo, uMordecai Donga, u-Ambrose Mlilo, uMaqhawe Ndlovu kanye lomeluleki Ngulube. Kubikwa ezabekwa emathuneni eLady Stanley ngesonto. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwoza Friday namhlanje silo Stanley Maphosa nantudaba esilethulelwe nguNtungameni Khomo.
uphosa yena odabuka eBrunanburg ePlumtree njalo esebenzela kwele South Africa ulezipho ezinengi nanku phezu kokuba ngumculi ungumlobi njalo abuye abe ngumfundisi nango ezethula ngokugcweleyo
ngudokotela we-social science ngispecialize ku-PhD yami ku-youth abantu abatsha kanti njoba sutshilo njalo ngumfundisi ngingu-president wenhlanganiso ebizwa kuthiwa All Believers in Christ ABC kanti njalo ngingomunye wabaholi bebandla elerema Bible Church abaningi bayalazi ngapha ku-Western District yase-Johannesburg e-South Africa phinde ngiyinjalo nje ngumlobi wezincwadi incwadi zami sezingu-4 engizilobileyo ngiphinde nginjalo nje ngiyasebenza ngisebenzela u-government ngaphansi kwe-Department of Science and Innovation kwinhlangano ebizwa kuthiwa i-Academy of Science of South Africa
ukuhlabela uqale nini maphosa
ezokucula lezi ngiziqale ngo-2000 lapho engikhiphe idlaladla lami laqala elibizwa kuthiwa lona salibonani bazalwane ngiseZimbabwe ngazophinda futhi ngo-2003 ngaphikhiphe elinye elesikhalanga elithiwa Simele Malopa elisho ukuthi umthombo wegazi ngicula izingoma eziningi lapho ngesikhalanga ngahlala kwisikhathi eside ke ngenxa yomsebenzi langokufunda langamanye ama-commitments ngingekho emculeni ngaze ngabuyela lapho ke kule lockdown eye-COVID ngathola isikhathi
le ngethi izazi
kwathi nxa kuzalwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha lithi iBhayibhile lenkosi beka wabonakala izazi zivela impumalanga lithi uphi lo ozelwe eyinkosi yamaJuda na zazilandela inkanyezi zilandela isikhathi eside singaphela amandla zaze zafika koHerodi zamkelwa kuhle kodwa uHerodi wakhathazeka kakhulu uma esizwa izindaba ezazithethwe yila madoda avele empumalanga ukusekuzelwe enye inkosi yena eyinkosi
ubatshiyela waphi amazwi abalandeli injalo iingoma zakho bangazithola ngaphi
abalandeli ngibatshiyela amazwi avela ezini lenkosi khona phana lapha izingoma zami eziphuma khona awokuthi khona umuntu ohlakaniphileyo kufanele alandele inkosi azisondeze kuye athola inhlakanipho kuye khuthaze abantu abatsha bangene ebuholini singathi mase sebuholini singasafuni ukuphuma sibambelela njengoHerodi kokuphela okokugcina ukuthi izingoma zami zikhona ziyatholakala kuwo wonke ama-online platforms siyabonga kakhulu
uphuma ke enkundleni uDokotela Stanley Maphosa ngale ethi vuya usindiswe
ukuthelo lolamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abantu abayisikhombisa babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo bayakhala abantu ngokubhubha kwaye ngumongameli wakwele Zambia uKenneth Gwaunda uphenyo olusanda kwethulwa yi-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla le-ZANU-PF kungenziwa ukhetho kusasa umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isicoco seqhawe lesizwe sigqiba lapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngokhethi dube
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe sinotenda
kuda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.